vangoti nyonga-nyonga isu hatizi mastructures, havoti nemastructures edu. Mastructures edu haana nyonga-nyonga yaaita. Hatina kukirira namasimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kwari kuzanu-PF. Isu sekomizavet, hatina, tine taitofunga kuti tazorora, tapedza majeneral elections. Asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwavo. Saka marecalls are not from ZANU-PF, they are from the opposition itself.